That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi kuri musi wemuvhuro 1 kurume 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa nhasi kuzivisa nezvematanho matsva achateverwa nenyika munguva ino yeCovid-19 zvichitevera kusvika kumagumo nhasi kwemutemo welevel 4 lockdown vavakazivisa masvondo maviri adarika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanonyevenutsa mutemo weCovid-19 lockdown kubva palevel 3 kuenda palevel 1 zvinonzi zvichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi nokudzokera kumabasa. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanotaura kumusangano weCPAC wakapera nezuro kuFlorida muAmerica vachidzokorora mashoko avo ekuti vakabiridzirwa sarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kuzivisa nyika nezvematanho matsva achateverwa munguva ino yeCovid-19 zvichitevera kusvika kumagumo nhasi kwemutemo welevel 4 lockdown wavakazivisa masvondo maviri adarika. VaMnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa nezvematanho achaita kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19 hurambe huchidzikira panguva imwe chete yeupfumi hwenyika huchifambira mberi. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland uye vakambove mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari kukurudzira vaMnangagwa kuti vatarisisewo nyaya yekuti vanhu vanodawo kurarama kunyange hazvo nyika yakatasara nechirwere cheCovid-19. Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Sharamba vakaudza Bepa Nhau reSunday Mail kuti vaMnangagwa nhasi vari kutarisirwa kuzivisa nyika kuti nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown yoenderera mberi here kana kuti kwete. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchiderera munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Maida.
Maita nomubvunzo wenyu, hanyaye lockdown tinorangarira kuti yakauya nokuda kwokuti mafiga aivaibatwa neutachiona hwecoronavirus akanga akwira zvisingaiti, pamwe akutoti pazuva anodarika kana 1000 uye vakanga vofa nechirwere icho chichi pazuva. Mafiga akanga akwira kusvika kuma60 uko zvichiraudzira. Saka ndozvinhu zvikuru zvakaonekwa kuti chirwere ichi chakunyanya kupararira zvikuru tatapinda mune inonzi iyo second wave.
Ko sei vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere ichi pasecond wave, Dr. Maid?
Second wave iyo ipapaita strain yainzi iri kubva nepaSouth Africa payakanga yapindawo yakanga yonetsa kurapika nemurapiro wakanga wagara uripo weutachiona ihwo hweCovid-19. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakaita kuti paonekwe kuti kupararira kwaakuita utachiona uhwu uye kufa kwaakuita vanhu vese zvichisanganisira vakawanda nyangwe nevari muhurumende, zvakaita kuti pave nelockdown yakazouya iyo iyi.
Tichitarisa zviri kuitika, tingati lockdown iyi yabatsira here?
Iko zvino tikatarira masiga evari kubatwa neutachiona uhwu adzikira chose. Kana tichitarira zvinenge zvichibudisiwa mastatistics anobva kuministry yeutano, muchaona kuti izvozvo zviri kuratidza kuti nyangwe nevari kufa nechirwere pazuva mafigiri acho adzikavo chose. Toda kutotenda hurumende kuti lockdown iyoyi iri kuratidza kuti yakabatsira namafigiri atiri kuona iwayo. Asi zvisinei toziva tose kuti zvazvinobata nyaya dzezvikoro, dzinobata nyaya dzeupfumi, nyaya dzokuwana chouviri kwevanhu, munyaya dzokushanda saka izvo zvakuda kubalansiswa zvitariswa nema figures dzika zvikuru iwayo zvotariswa one zvakaitwa nana South Africa kuti vakuvhurawo maborder vachivhurawo nyangwe mabhizimisi anganzi aya asina essential service asi kuti anoita kuti vanhu vawane chouviri mukurarama saka muchaona kuti izvozvo zvinofanira kuti zvingotarisiwa mukuzara kwazvo zvobatsiridza kuti vanhu vaone kuti zvingabatsira kuti lockdown level 4 yanga iripo yodzikisirwa kumalevel ari nani anoitawo kuti nyangwe vanhu vachiri kukurudzirwa zvikuru kutevedzera maregulations aya ecovid.
Ndezvipi zviri kukurudzirwa izvi?
Vanhu ngavapfeke mamaski, ngavageze maoko nesipo, sanitization, social distancing, uye kana munhu achinge azwa kuti pane zvandinazvo kurumidza kunotestiwa kana vasangana nevabatwa nechirwere ichi vaidavopindawo muisolation kana muquarantine izvozvo zvoramba zvichitevedzerwa asi mabhizimisi mamwewo ovhurwa kuitira kuti vanhu vawanewo kubata-bata kuitira kuti vachiwanawo zvingavabatsira mukurarama muupenyu asi kuenforcewa kwemaregulations kuchiramba kuriko zvoitwa in phase zvichidzika tarisiro iri yokutiwo zvinhu zvakaita sezvikoro zvinhu zvakaita semakereke mamwe mabhizimisi nyangwe misikawo vanhu vange vachikwanisa kuti vakurudzirwe kusangana asi manhamba achiregulatewa ndokunga zvinhu zvingabatsira nyangwe mukutarisika kwatingava nako nokuda kwokuti nyaya yesocial life yabatika zvikuru yaafektika zvikuru uye vanhu vakangoramba vakavharidzirwa saizvozvo pakupedzisira kurarama kunokwanisa kuita kuchirema saka ndo zvinhu zvatinotarisira kuti hurumende ichahwerengedza zvose zvakafanira yoona zvinoita kuti pakupedzisira covid ichiwana kukondrolewavo asi vanhu vachiwanavo kurarama.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland uye vakambuwe mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti vanotarisira kuti mutungamiri wenyika vamunangagwa vachanyevenutsa nyaya dzeupfumi kuitira kuti nyika isaramba yakamira nekuda kwedenda recovid iri.
Handitarisire kuti inopiswa zvachose asi pangangova nokusununguka kana kusunungurwa kungangoitwa. Kusunungurwa kutaka tutanga kukuona vhiki mbiri dzapera mutungamiri wenyika achiti mabhizinesi akazvimirira aikwanisa kutanga kushanda kana vatevedza zvose zvinodiwa neWorld Health Organization pakumeka shuwa kuti vanhu vavo havana utachiwana hwecovid. Iko zvino tiri kuona kuti makanzuro apiwa zvesimba rekuti vange vachibvumidza vamwe vanhu kunge vachishanda. Saka ndinoona kuti pane kakusunungurwa kuchaitwa asi handifunga kuti ichapiswa parizvino.
Tichitarisawo iyo lockdown iyoyi zvii zvikuru zvamungati yanga ichikanganisa kana kuti iri kukanganisawo munyaya dzeupfumi?
Mafambiro ezvinhu ngangoti zvinotengeswa kanganisika zvisingaiti. Saka taona kushayika kwezvimwe zvinhu muzvitoro zvinowadzonge zvirimo zvinotengeswa uye taona kukwira kwemutengo nekuti vanhu kuunza zvinhu muno munyika sezvo tichitenga zvizhinji kunze kwenyika zvanga zvava kunetsa nekuvharwa kwakamboitwa miganhu pakati peZimbabwe neSouth Africa pozoitawo kuti parizvino kufamba kwacho kunenge kuri kunetsa. Iko zvino tiri kutozwa kuti kune vamwe vakanga vakaviga kurosari vanyepa kuti ifetiraiza ingori nzira yekuda kupinza zvinhu munyika. Saka zvinhu zvakadaro tinenge tichizviona zvichiitika zvichikonzera kuti zvinhu zvishaike munyika zvokonzerawo kuti mitengo yezvimwe zvinhu inge ichikwira zvikuru sei zvinotengwa kubva kunze kwenyika.
Ko, panyayawo yekushanda kwemabhizimusi mukugadzira zvigadzirwa pane shanduko here yamungatarisira kuti ingauyiswa kana vakanga vanyevenutsa mutemo welockdown?
Nepo mabhizimusi akawanda anga asiri mubandiko kana kana kuti mukategori ye anga achinzi essential services. Saka lockdown ikatisunungurwa izvino konzera kuti mabusiness anga achizokwanisa kushanda. Chero vanga vachiedza kushanda mamwe matambudziko anga akasangana nevashandi vacho kuti vanga vachifamba sei. Mapurisa anga akanyanya kusosa munzira zvokuti vashandi vainetsika nekufamba. Saka tinotarisira kuti nyaya yemovement ichasunungurwa vanhu vokwanisa kunge vachifambawo zvakatarikei. Asiwo zvoitawo kuti mabhizinesi anga asiriwo maessential services anga achikwanisa kumuka, anga achikwanisa kushanda kuti upfumi hunge huchikwanisa kusimukira.
Vanga vari nyanzvi yezveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari paRunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro wakare kuti nemusi wesvondo hapana kana munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose. Bazi iri rinotiwo vanhu 31 kana kuti 31 vakawanikwa vaine chirwere ichi nyika yose pavanhu 144 kana kuti 914 vakavhenekwa nezuro wakare. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose vave pazviuru 36,000 zvine 99 kana kuti 36,089 uye huwandu hwevanhu vashaya hwakaramba huri pachiuru chimwe nemazana 463 kana kuti 1,463. Mutungamiri weSouth Africa Basiru Ramaphosa neZiro Maneru vakazivisa nezvekunyevenutsa mutemo weCovid-19 lockdown kubva pachikamu chetatu kana kuti level 3 kudzika kuenda pachikamu chekutanga chakareruka kana kuti level 1 vachiti vakatora danho iri mushure mekuona kudzikira kwehuwandu hwevanhu vave kubatwa pamwe nekufa necovid-19. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi Patswana University of Technology Dr. Ricky Mukonza vanoti danho iri richabatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zvanga zvambomiswa mabasa muSouth Africa kuti zvikwanisewo kudzokera zvakare kumabasa. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo.
VaRamaphosa nhasi vakanyevenutsa mutemo huri kutonga nyaya dzeCovid-19 kubva paatingatalete level 3 kuidzikisa kuenda palete level 1. Vanyevenutsa zvinhu zvakati wandei zvinosanganisira kusangana kuri kuita vanhu dzingava nyaya dzemafaro dzemachechi. Uwandu hwevanhu hwati kwidziridzwei zvishoma. Pane zvakawandawo zvakakwanisa kuitika panyaya dzezveupfumi zvazisunungurwei. Zvimwewo zvinhu zvandingade kutaura ndezvekuti hwahwa hwaakutengeswa nenguva dzavo vakanga huchingotengeswa munguva COVID painga itiko. Saka pane zvakawanda zvanzinyevenutswei, asi vataura kuti chaita kuti vatore danho iri inyaya yekuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hunenge hwatidzikireiwo mazuva ano. Ndosaka vatora danho ravatora iroro.
Tinoona kuti vakawanda vanga vachimbochema muSouth Africa, zvikuru vana veZimbabwe nevekune dzimwe nyika, kuti havasi kukwanisa kunga vachienda kumabasa nenyaya yemutemo welockdown. Iyo lockdown itsva yako vabvumidza here kunga vachienda kumabasa?
Vakubvumidzwa kuenda kumabasa nekuti tinoona kuti vana veZimbabwe nevekune dzimwe nyika vazhinji vacho vanowana cheuviri mumakambani anoita zvekubika, ndokwavanga vachishanda tikati marestaurants. Saka anenge asunungukwa zvinoita kuti iwo vawanewo kuenda kubasa, zvinoita kuti vawane cheuviri.
Koyo iyo nyaya yavataura yekuti vanenge vari kuona kudzikira kwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19, hazvisi here zvinhu zvava zvichikonzerwawo nelockdown iyoyi nemutemo welockdown zvokuti vakaunyevenutsa zvinogona kusimudza zvakare kuwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere?
Ichocho ichokwadi, mutemo uyu wanga uchibatsira chaizvo, asi tinofanira kunzwisisa dambudziko rakatarisana nehurumende rekuti idzikise uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere. Asi kune rumwe rutivi yakatarisana nedambudziko rekuti inofanira kuita zveupfumi bhende remberi Saka zviviri izvi tinoona kuti dzimwe nguva hazvisi kutyidzana. Saka kuti chikero chisavo ekudivi rimwe chete ndosaka vari kuda nedanho ravatora iro.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paTswane University of Technology Dr. Riki Mukonza vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Misoro yenhau. Nepenyu reZBC ine musoro wenhau unoti gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu itsva vaFelix Mona nemutevedzeri wavo vaMike Madiro nezuro vakashanyira zambuko remwarazi iro rakatakurwa nemvura yakanaya yakawanda nemusi wechina. Zambuko iri rinobatanidza matunhu anoti Headlands, Chendambuya, Nyanga, Mayo neChinyudze. Bepanhau reStandard rine musoro wenhau unoti hurumende yakabvumidza kubviswa kwevagari vekuchiredzi vanodarika zviuru gumi nezviviri mumisha yavo kuti nzvimbo iyi idyarwe huswa neimwe kambani inopfuya mombe dzemukaka. Tomutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vabereki vevanasikana mazana matatu negumi nevanomwe vakapambwa kubva pane chimwe chikoro nevarume vaive nefuti muNigeria vakaswera vakamirira nezuro svondo vakangobatira ura mumaoko vari pachikoro ichi mushure mekunge pabuda shoko rekuti vangangoregererwa. Iran haina kuratidza chido nesvondo chekuita musangano neAmerica nedzimwe nyika nhatu dziri muEuropean Union pamusoro pekumutsiridza chibvumirano cha2015 chaimisa chirongwa cheTeheran chekuenderera mberi chigadzira zvombo zvenyukiriya. Teheran yakati nhaurirano dzisati dzaenderera mberi, hurumende yeAmerica itsva yemutungamiri wenyika vaJoe Biden inofanirwa kutanga yabvisa zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Iran. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi magadi pastudio 7 apo muri seyo. Hai, ndoda kungotenda nechirongwa chamunotipa. Ndiganga paSouth Africa funarere.
Muri seyo pastudio 7 apo. Inini ndoda kutaura nenyaya yemishonga iyi iri kuuya. Isusu hamene kuti mishonga tichazoiwana here kumbinga uko. Isi tiri kurarama naMwari chete. Ndokunzwa kuti kuri kuuya mishonga ikoko, hamene chaperera ikoko kumatauni chete. Kumbinga hamene kuti inosvika here mishonga yacho. Isi tiri kurarama naMwari chete. Ndinotenda.
Mangwanana akanaka vashamarari veStudio 7. Mangwanana akanaka kuvateereri veStudio 7. Zita nditimo Game Changer andiri muJohannesburg. Ndinokumbirawo kuvashamarari veStudio 7 kana zvichibvira mudaidzevo komichi mumubvunzawo mibvunzo kana kuti nesiwotwanawo mikane kumubvunza mubvunzo pamhepo achitipindura kuti ndiri kurangarira ndine vhidhiyo yandinayo achitaura iye achiti baba vatsvangirai vakatisiyira chamisa kuti alidi alliance kusvika tanopinda muKenani akatotaura achikritisaidza tokozano kupa chitamhene nechiti chaanacho. Saka nhasi kana komichi ariyezve munhu mumwe chete anodzoka aida kupedza kuti tino mumwe mutungamiri watinofara kuteera wotopedza kutoti ava vanhu vese ndevedu ava kuda kutiita isu vana vake here kana kuti avada kutiita zvidhori zvake zvaakaumba zvaanokondrola iye komichi. Ndobvuma ndokumbirisa kuti mutibvunzirewo kuna komichi iyoyo. Ndatenda hangu.
Makadii vashamarari veStudio 7, zita rangu ndinoitwawo Chiera. Ndingafarawo chaizvo kana mukatorawo audio yangu iyi. Inini ndiri kukumbirawo kubvunza kubato reZANU-PF nekubvunza bato reMDC tiramonzora iro kuti havasi kutityoerawo here kodzero dzedu. Isusu tinoteera MDC Alliance yekwapresident Chamisa. Saka kana ZANU-PF namonzora vaakutivhiringidzira bato riri, isusu takaenda kumavhots tichiteera MDC Alliance. Zviri kureva kuti kudiiko? Tiri kutyorerwa kodzero dzedu vana veZimbabwe, tichidzingirwa vanhu vatakasarudza kuti vapinde muparlamendi vamirire zvido zvedu. tisi rwa vanu vanu varikutedzera kuda kuguta matumba avo vanu varikuda kuparadza MDC Alliance ndingafare chezvo mukaisa audio yangu ipamhepo ndingafarawo chezvo mukaburitsa audio yangu
makadiko makadiko muno mustudio 7 ndinoitwa Brian Mudzangu ndipo pano panotoni kuZimbabwe bunzi wangu uri kuti kana ivo kana chiremba vachitika kubaiwa ivo varo vanoziva nezvekubaya nomba kuisusu kuti ngazoda kubaiwa here havana here sangano rinogondoro mamiririra kuti mushonga uongorore kuti wakanaka here uye zvikwati zvozvo tinoitsa kuti baiwe nomba tozoziva sei kuti iyo yakabaya chiwenga iyi ndiyo yandichabayiwawo kuno indiri kuno nokuda kwouvorwa tinenge tichiona uri kuitika saka zvinonetsa tive nechivimbo nehurumende yedu iri kutungamirira
tinotenda nebasa ramunobata vashamarari vose vestudio 7 tiri kuno kuli Palale ndiri murambi watemai ndinoti rambai makadaro vakomana muwedzere maminiti enyu mashoma ekutaura pakutaura pedu apa panguva dzedu dzevateerera apa ndo pamufanirwa kuti wedzere mbichana tinokumbirisa chaizvo ndichifarisavo vatezvara vangu vasingahwi zvakanaka vari kuchiredzi uko kumasimbiki vamanguku ndichiuya muno musouth africa ndine mukomana mupana wangu uri kupitori uko ndoti uri sei Solomon Temai ndiri murambi watemai ndiri kuli Palale
kwazwai kwazwai mure Zimbabwe nemi vana veshanduko machinja ndinoti makasimba here nevatefenyuri venhau vestudio 7 ana mukoma majonga ndinoitwa madzibaba bhuru ndiri pasouth africa papretoria apa ayo nhau iyo yezvizvarwa zvekuzimbabwe zviri mubotswana zvoda kudzoserwa kuzimbabwe nechisimba tatichikumbira kudema vamiririro vevanhu avo nekuti kungodzokera kwavo kuzimbabwe vari kusuka vachiurayiwa zvekunzi munangagwa akatambanudza maoko ada kuvagamucha nemaoko maviri aiwa ibhaiziyo dei vamiririravo vaoni vapiwa nzvimbo dzekugara varamba vanzi vagari mubotswana zvekunzi vana ivo vakadzimara vadzoka kuzimbabwe ndokupaperera upenyu hwavo zvinotenda
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
vaimbove mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nezuro vakadzoka paruzhinji mushure mekumbotsakatika vachidzokorora mashoko avo ekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa muna mbudzi gore rapera idzo vakakundwa navajoe biden dzakabirirwa zvemhando yepamusoro vatrump vakataura mashoko aya kumusangano wevezvematongerwo enyika vanoda kuchengetedza chinyakare chavo mune zvematongerwo enyika weConservative Political Action Conference kana kuti CPAC uyo wakapetwa nezuro wakare mudunhu reFlorida muAmerica. VaTrump vakashoropodzawo utongo hwavaJoe Biden vachiti ndiye mutungamiri wenyika akundikana zvakanyanya achangotanga basa munhoroondo yenyika iyi. Vakazivisawo musangano uyu kuti rwendo rwavo mune zvematongerwo enyika huchiri kure nekuguma uye kuti ivo nevatsigiri vavo vachabudirira mune remangwana reAmerica. VaTrump vakazivisawo kuti havana pfungwa yekuumba rimwe bato rezvematongerwo enyika vachiti vacharamba vari mubato ravo reRepublican Party ravanoti rakabatana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica tabata chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Zvitingataura pane zvekuti musangano uyu waakuita pachena kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vane chaunga chevanhu vanovatsigira zvisinei nekuti vanenge vakanganisa pamutemo kana kuti vanenge vachitaura zvemanyepo zvekuti sanzo dzakabirirwa. Vanhu vari kuratidza kuti vakamira navatrump kunyange kuchinaya kunyange kuchipisa. Takaona kuti vatrump kubudikidza nendaurwa yavo kana kuti hatingati marimaksi avo vakabudisa pachena kuti chekutanga havasi kuzopatsanura bato remarepublicans kuti vafome rimwe bato semakunga kunga hatanga tiri kunzwa. Mukutaura kudaro vatrump vari kutotaura kuti kana paine vasingade kutevedzera utungamiri hwavo ivo vatrump werepublican party ndo vachatobuda mubato remarepublicans ivavo vanenge vasingadi kuteera vatrump. Vatrump vademonstrate kana kuti vabudisa zviri pachena kuti vanodiwa nevanhu veboka remarepublicans pamwe chete nemaconservatives.
Takanzwa vatrump vachishora mutungamiri wenyika iye zvino vajoe Biden nematongero avo. Zvii zvamungataura pamusoro pedanho iri?
Mukaona mukushora kwavakaita kuna vajoe Biden mutungamiri wenyika aripo pari zvino kuti vabvisa matongero avatrump ekuti America First kana kwekuisa America pamberi vachitiwo vaBiden vadzorera America kumashure yakutonga iri kumashure asi America ichifanira kutonga iri pamberi. Izvi zvinhu mazwi aya hatinoziva kuti manyepo zvavo asi mazwi anotapira munzeve dzevanhu vechirepublican vanotevedzera bato remarepublicans.
Iyo mbiri yavatrump yamuri kutaura iyi inosiya papi bato remarepublican? Tichiona kuti ragara rine utungamiri hwaro hunotungamira bato asi bato rakutoonekwa sebato ravatrump.
Mbiri yavatrump yaburitsa bato remarepublicans pagwara remusangano wayo yatingati conservative policy. Yava mbiri yemunhu umwe chete raakuita sebato remunhu anofamba naro muhomwe sezvatinoona kune dzimwe nyika dzine utungamiriri hweumbimindoka hwezvekuti mutungamiriri anenge achiti bato rinderangu achitodzinga vamwe kuti kana usingade kuteedzera zvandinoda inini buda musangano macho. Ndozvataakuona zvaakuita vatrump zvinoreva kuti vane pfungwa dzekuteedzera tsika dzebato rerepublican vachaitwa disillusioned vakabuda mubato irori zvokuti potse potse tichaona pava nemapato maviri emaconservative vachitadza kuwirirana navatrump nekuti kutonga kwavatrump kutonga kwedemo kwehumbimbindoga. Matoona vatanga kutyidzira vamwe kuti kana anenge asingadi kuteedzera zvavanotaura ivo anotobuda mubato ivo vachabatsira vamwe kukambira kuti adzingwe. Tikaona zvekare kuti aimbova muteedzeri wavo vamike pence vakaramba kutaura pasipake apa nekuda kwaivo vatrump. Ivo vatrump pavanga vachitaura vakatoona kuti vakatotsorokodza aimbova mutungamiriri wavo achiti mutengesi akaramba kuti vaite zvino zvavo vatrump kutyora mutemo kuti vatrump vari pachinharo kunyange vakatyiwa. Saka tinoona kuti vatrump neutungamiriri hwavo huri kutsaudzira bato remarepublicans kubva mugwara ravo rematongero avo ejekerere akanangana nekusimbisa unhu hweamerica iye zvino izvi harangova njake njake.
Ava vanga vari zvizvarwa chezimbabwe vafrank guni vari parunare muwashington dc muno muamerica nestudio 7. Nhasi tombokupai kambo kakaimbwa nezvikomana zviviri Wingy D naBuffalo kanonzi Rugare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa nhasi kuzivisa nezvematanho matsva achateverwa nenyika munguva ine COVID-19 kana kuti lockdown. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanonyevenesa mutemo weCOVID-19 lockdown kubva palevel 3 kuenda palevel 1. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanotaura kumusangano weCPAC wakapera nezuro kuFlorida vachidzokorora mashoko avagara vachitaura ekuti sarudzo dzakaipa muna mbudzi dzakabiridzirwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.